vari kupinda museva. Vanhu vari kunyoreswa iye zvino vanotanga vari pakompyuta womushina wavanyoresa yebhivhiara kiti yavanyoresa iyoyo. Mazita avo anoramba aripo pakompyuta iyoyo. Anozotorwa kubva pakompyuta iyoyo oendeswa kucentral server iri yatiinayo kuhead office yatiri kuti consolidation server. Muchapinda mazita evanhu vese. Consolidation server iyoyo tinayo vekuzek yakauya pamwe chete nemabhivhiara kiti ichibva kune vakati pamabhivhiara kiti relaxin group of companies.
Ko zvanga zvichimbonzi panoitwa imwe tenda yekuti pazouye server yakatouya kuti dai?
Handina kunzwa nyaya yekuti panoitwa tenda yekuti kuenye server. Isu zvatakataurira vataisangana navo ndekwekuti panoitwa tenda yekutsvaga yatinoti software inonzi Asis. Haizi server, isoftware inonzi automated fingerprint identification system. Ndo tenda iripo yekuti tichage software iyoyo iyo inozotibatsira kuti kana mazita ese wayaungana muconsolidation server tochirana FEC iyoyo usoftware iyoyo ndo inenge yakutinonyurura kuti uyu munhu uyu akanyoresa kairi katatu, uyu munhu mafingerprints ake tirikuona kairi katatu. Ndo chete tenda iripo yakamirirwa yesevha. Hatina kumbobvira takaitaura kuti pane tenda imwe chete yesevha.
Touyawo panyaya yedzidziso, zvinenge zviri kuratidza kuti vanhu havasi kuziva kuti zviri kufamba sei. Chii chaizvo chiri kuitika?
Chiri kuitika ndechemu ndiri kuona mapata akati wandei vakaita sana Zoom Rights, vakaita sana ERC kuti vari kuedzawo nekwavanogona kudzidzisa vanhu. Asi sezvo ichi chiri chirongwa chitsva, chirongwa chatiri kutanga izvino, ndinodaira zvichatora nguva yekuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti zvii zviri kuitika. Nesuwo tichapinda mufield yatinoti intensive voter education campaign kana tangosarudzwa nemazuva mashomanana ekuti vanhu vachinyoreswa, tichibva tadzidzisa vanhu tichiva tisvondo runouya ndeamunonyoresa kwakati, tichifamba tichidzidzisa vanhu chiti svondo runouya ndeamunonyoresa kwakati, muchienda nezvakati zvakati zvakati zvakati.
Asi idzo nzvimbo dzekuti vanhu vanozoenda kupi kana makuenderera mberi nechirongwa ichi zvakasimba, kana kuti yamuri kuti blitz, muchadziburisa rini nzvimbo dzacho dzekuti vanhu vanonyoresa kupi?
Nzvimbo idzi dziri kuzivikanwa at maprovincial levels. Tanga takamirira kudziburitsa nekuti takavindisana nevemapolitical parties kuti ivo vachatipa vanhu vanonogara nevanhu vedu vekumaprovinci, voona rollout plan yakaitwa kumaprovinci, voona kuti vari kubvumirana nayo here tisati taiburitsa. Asi mazita ese aya aakuprovinci yega yega, vaane plani yavo. Iye takamirira kuti tiita musangano nemarepresentatives emapolitical parties nemamwe mastakeholders vochibvumirana provinci yega yega kuti ehe, tabvumirana nemazita edu aya, tabvumirana nenzvimbo dzedu idzi, ndiwo matangiro atichaita, ndiwo mapedzisiro atichaita. Tichakamirira vemapato kuti vatipe mazita evanhu vavo iwayo, achasangana nevanhu vedu kuprovinci yega yega.